Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 21, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Kanono Kawane, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kodzero dzavanhu dzokutaura zvinovanetsa, kodzero dzavanhu dzokuti vangakuvanga, kodzero dzokupopota nokuda kufoseredzawo kuchinja zvinhu nokudemonstratawo matsitu taakuvhiringwa zvekare nehurumende, asi vanhu vachingodawo kungoziva kuti zvamakati zvinotinakira, zvinotinakira pasi.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mamiriro akaita zveupfumi ari kukonzera hurumende kutyora kodzero dzevanhu.
Hurumende ngaizive kuti kuchema kwatita, kuchema kwasiguru 7 ndokwatitita pano. Hatisi kupandukira hurumende, hatisi kuti pane ari kutituma tiungotaura zvichemo zvedu sezvazviri tichingaraurudziri kana kuti tifanika tikuwedzera kupapo.
Rimwe sangano rinomiririra varayiridzi rinoti nhengo dzaro dzichange dzichienda kubasa mazuva maviri pasvondo kutanga nhasi. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mamiriro ezveupfumi hwenyika ave kukonzera hurumende kuti ityore kodzero dzevanhu zvakanyanya. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFi University kuOhio vanoti hurumende yava kutyora kodzero dzevanhu nekuti haina mhinduro pane zviri kuitika sezvo iyo yapererwa nemazano.
Chandiri kunatsokuonesesa kutambura kwavanhu nenyaya dzezveupfumi zvinoita kuti vashayiwe kana chokudya chaicho kana chokuisa vana kuchikoro namabasa ari kushayikwa nokukwira kuri kuita zvinhu nokuzoshayikwa kwemari yacho zvekare vari pamabasa vacho havasi kuwedzerwa mari. Vanhu vari kufa muzvipatara nokuti madhokotera namanesi vari kuti wese hatichakwanisi kuenda kubasa. Saka chandiri kunyanya kuona kutambudzika kwomwana womu kworuzhinji rwavana vomuZimbabwe nenyaya dzezveupfumi nechokuhurumende uku vari kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichanaka, sungai mabhandi enyu, asi hurumende isinganatsi kuona kuti vanhu havasisina zvivuno zvokusunga mabhandi ewayo, havasisina chauviri chokuti voita sei, vozvei. Zvakadzi zvacho zvichanaka nehurumende pakupera kwegore, zvichanaka rini kana peturo ichingonzi yakwira, dhizeri richingonzi rakwira, zvinhuwo zvomuzvitoro izvi zvowedzerwa. Kana ari mafizi aya vhiki rapera chairo chairo takatowedzererwa fizi kuvana vokuZimbabwe kumabhoarding uku 1300 kuti kana muchida kuti vachipedza temu vachiri pano nevanonyora bvunzo chiwedzerai fizi yakati. Ko ruzhinji rweZimbabwe rwoiwanepi mari iyoyo? Hurumende zvairi kungorega zvinhu zvichikwidzwa.
Mataura kuti hurumende inoramba ichingoti zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichanaka. Imini sokuona kwenyu chavari kutadza chii?
Hurumende iri kunatsokutadza chaizvo chaizvo kutasanudza kana kuenzanisa kukwira kwakukwidza kwavanoita zvinhu kunaana peturo izvi nemihoro yavanhu. Ipapa pandibvi pavanoti vakwidza mapeturo, vakwidza dhiziri, vari ndovasingatarisiri here kuti vomuzvitoro vakwidzawo zvinhu zvavo? Handiti ivo kana vachitarisira kuti vomuzvitoro vachakwidzawo zvinhu zvavo nokuti makosti okuoparita anenge akwiravo, ivowo hurumendevo kuvashandi vayo ngaichiwedzerawo kati mihoro yavanhu iindirane nokudhura kunee kwaita zvinhu, mihoro yavanhu iindirane nokukwidza kwavanenge vaita zvinhu.
Imimi kana makatarisa, chimwe chamunofunga kuti chingakanganiswa nenyaya yekumira kwakaita nyaya dzeupfumi chii?
Chinonyanya kukanganiswa nenyaya dzeupfumi izvi inyaya yekodzero dzavanhu. nokuti vanhu vanokodzero dzokupopota kana vaona zvisingavanakiri dzokushorana kana kushora hurumende pamwe nekodzero dzokudemonstrate. Asi zvataa kuzoona ndezvokuti kodzero idzodzo dzava kuvhiringwa namapurisa anenge waakuita sokuti pachivanhu totiisane chivoko chegudo kuti wangokanganisa ngaarobwe zviro ndizviro pano. Uyo waizviitira zvaanoitawo mustriti wakabatwa akarobwa akazondofa, vamwe vakasungwa vakadai. Saka toona kuti kodzero dzavanhu dzokutaura zvinovanetsa, kodzero dzavanhu dzokuti vangakodzero dzokupopota dzaakuvhiringwa zvekare nehurumende. Asi vanhu vachingodawo kungoziva kuti zvamakati zvinotinakira, zvinotinakira papi. Saka ndinoona sokuti hurumende nemapurisa ayo yaakuita chivoko chegudo chiya chekungoti kungorova apa nokungosunga nokungoita nokungovhiringa izwi ravanhu. Tinodawo kuti vanhu vakwanise kutaura zvinovanetsa, vakwanisewo kusuggesta masolusheni avo.
Saka kana makatarisa Profesa Masocha, zvinoitwa sei, chii chamunoona chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvipinduke izvi?
Mavonero andinoita apa ndokuti kunyanya kuhurumende chaizvo ngainzwe izwi romunhu uri zasi zasi kuvaromba ava vasina chavanowana. Ngavanzwe izwi ravo, ngavavonepo kuti vavabetsera nenzira dzipi. Nokuti zviri kuitika apa ndezvokuti hurumende inenge yaakuita sokuti haina hanya kana ichikwidza zvinhu, ichikwidza vana peturo zvinhu zvomumashopu zvichikwira, hanya yayo nomunhu wapasi pasi hatiioni. Vadi kumboisawo zheve yavo kuvanhu vapasi apa, vanzwe mazano avanhu vapasi apa.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kubasa kutanga nhasi nekuda kwekuomerwa nekushaya chekufambisa. Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuwana zvinodiwa nemunhu zuva nezuva nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu, asi mihoro yavo iri pasi. VaMajongwe vanoti vakatonyora tsamba kuna sachigaro wePublic Service Commission vachimuzivisa nezvamatambudziko evarairidzi. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichienda kubasa mazuva maviri pasvondo kutanga nhasi. Vanotivo vakazivisa hurumende kuti vararidzi havachakwanisa kuramba vachipfeka mbatya dzinodiwa kuti vange vari pabasa nekuda kwekuti havachakwanisa kutenga mbatya dzebasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMajongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Mazuva esaya tanga tichingotaura nyaya yekuti vashandi vedu vePTZ kana vashandi vehurumende maSudio 7 vanoda basa zvakanyanya, vanoda nyika yavo, asi chiripo ndechekuti vaakutadza kuenda kubasa. Saka tachitraya kuti zvese zvinguva ese zvinzwisiswe vakwanisa kutipo mari yeinterbank rate inoita kuti zvinhu zvirerukire murairidzi, nekuti murairidzi iyeye pamusoro paanodzidzisa haachagoni kuendesa mwana wake kuti adzidze ipapo, haagoni kuzvipetedza, haagoni kuzvibhadharira rent. Saka isu tatingotaura tichichema nehurumende kuti hurumende yazivawo kuti vashandi vayo avo vanoda nyika yavo. Saka chiripo ndichotaura kuti mari yatinotondira iyi inokwanisa kuti murairidzi auye kubasa mazuva maviri pasvondo. Chikuru chiri chekuti hakusi kuti hatisi kuda kushandaba, kushanda tiri kuda, asi ipuresha iri kubva kuvashandi vacho. Nekuti zvokwadi zvokwadi tikatadza kutaura zvekutaurwa nevaoti vanhu vacho vanotinotungamira tinenge tapewo mhandi. Nekuti vashandi vabuda pachena kuti kana hembe dzekuti tikwanise kupfeka kuti tiende kubasa hatichakwanisi kudzitenga. Kureva izvo kuti pakwatya tava incapacitated, kutransport tiri incapacitated, kuzvibhadharira rent tiri incapacitated, kuchengeta mhuri dzedu tiri incapacitated. Saka tangotaiwa hurumende ngaizive kuti kuchema kwaticha, kuchema kwaSudio 7 ndokwatisisa pano. Hatisi kupandukira hurumende, hatisi kuti pane ari kutituma, tiri kungotaura zvichemo zvedu sezvazviri tisingarauridziri kana kuti pane chatikuwedzera ipapo.
Pane zvitsva here pamashoko enyu yekuti hamuchakwanisa kuenda kumabasa? Tichiona kuti munenge makatogara kare nhengo dzenyu dzisiri kukwanisa kuenda kumabasa.
Pane zvitsva nepamusana pekuti mazuva eseka chinhu chese chinotaurwa. Kana ndikaramba ndingodzokorora kuti kumusha kwangu kure, mangwana ndoyoti kumusha kure, hazirewo kuti kwapa dhuze nekuti ndakarutaura ndizvikona kuti kwachinja point is ganyande tichingodzokorora the same point nekuti ene zvichaita deti nyowani patsamba yedu tavaudza zvakare tisingati tisingazvezi kuti dai hurumende yanzwisawo zvatiri kutaura nekuti pamwe ndikoti vateererewo zvichemo zvedu nepamusana pekuti chikuru ndechekuti vanotipa kuti vachichona mwana asingachemi anofira mubereko azvino kana akachema nezuro nhasi haachachemi nekuti daichema nezuro anoramba achichema nekuti kuchema kwacho kuratidza marwadzo sekwazviri iye zvino izvi kuchema kwapita kurwadziwa kwake kuramba kuchiwedzera saka tiri kuti vachazoshamisika kana vakaona sistimu yavo yavari kungwa kuti ireva yakanaka yakutadza kupangishena zvakanaka nekuti ndonguva yekunyorwa maexams ineyi ndonguva yekunonaka maexams kutaura kwaticha kwacho kuramba kungori dhesemba hongotiuziva kuti munyika muno vana chiremba vari kuita zvavari kuita ende hurumende iri kuvaignora asi chokwadi handechekuti hatingacharambi takanyarara nekuti imba iri kubvira pane ridzo yaignorwa yedu yari kubvirawo kana vatigona kuuya vazoidzimura ngavauya vazoidzimura nekuti zvichemo zvedu zvichemo zvevana vezimbabwe tiri vana vezimbabwe toda kushandira nyika yedu ende zvatiramba tichitaura zvinhu zviri clear ende tiringokumbira kuti hurumende ngaiteerero zvichemo zvevana vayo
titsanangurirei pamusoro peurongwa hwenyu nokuti tinoona kuti mutsamba menyu muri kuti imi kutanga muvhuro nhengo dzenyu dzinenge dzisakwanisa kuenda kumabasa
chokwadi ndechekuti pane vanga vachitaura ivo kuti ngatirege kuenda kubasa zvachose tikaziva tikachada tikaita strago yekuti ngatitaende kubasa zvachose tinenge taita empa hurumende yagara iri hurumende yakabata demo irikuda kutotema vanhu saka tazoita resolution yekuti no tinoenda kubasa mazuva maviri kureva kuti hapana 5 days chaiko iri continuous yekuti hurumende ukaedza kuenda kubasa for 5 days usina good cause vanokudzinga basa
asi vamajongwe hakusi kuisa nhengo dzenyu mumukanwa mamupere here nekuti vanenge vachirovha mabasa vanenge vaakuzopanishwa vari vega
magara mavetaura kuti ndimupere kureva izvokuti even dai asina zvaaita derera richangomudya saka pata kuti ngatingomirirewo zvichemo zvevashandi nyika ino ngatitaurira nei chokwadi hatisi kurwisa hurumende hatisi kuda kubvisa hurumende tiri kuti ngavabhadhare mari inoita kuti tikwanise kushandira nyika chete chete
munyori weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muharare sangano revakuru vemakereke rezimbabwe heads of christian denominations rinoti ratambira gwaro kubva kuhurumende iri mhinduro kune zvavakataura masvondo mashoma apfuura apo sangano iri rakati sarudzo nemapato ezvematongerwo enyika zvimbomiswa kwemakore manomwe vanhu vapiwe mukana wekuronga gwara rinofanirwa kutorwa nenyika mutauriri wesangano iri Reverend Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisati raita musangano wekuzeya zviri mugwaro iri asi vachiti hurumende inoti zvese zvainoita zvinofanirwa kuve mugwara rebumbiro remutemo wenyika
sangano redu harisati rasangana kuti riongorore mhinduro iyi tinotarisira kuti pamazuva anotevera iwavo richagara pasi rotarisisa kuti mhinduro iyi inoti kudii ndezvipi zvinoshandika nayo ndezvipi zvisingashandiki nayo tigotarisa nzira inotevera mberi kuti masteps edu ekumberi akamira sei
kunze kwegwaro iri pane zvimwe here zvamakambonzwa zvichibva kuhurumende pamusoro penyaya iyi
kwete hatina vahwande tsamba iyoyi yatagamuchira ndiyo minduro yezvatanga kanga tanyora saka hapana imwe minduro yatanga tichitarisira ndiyo minduro yatichashandisa kuti tione gwara redu rinotevera
zvinodiwa nevemakereke zvamakataura zvinhu zvikuru zvakakomba chose zvinogozhera vamwe vanhu hatisi kuziva Dr. Mutata pane mamwe masangano here auya kwamuriwo achikurudzira zvamakataura kuti mubatane pamwe chete panyaya izvese zvamakataura kusanganisa kumbomisa kwesarudzo nezvemapato ematongero enyika
hongu wande takawana vatungamiri vemasangano akati wandei vari kuti maonero edu vanomanzwisisa uye vanofunga kuti anofanira kuti atsigigwe. Vamwe vanotaura pamusoro penyaya yemamwe maadjustments angada kuitwa. Vamwe vari kuproposa kuti muonero uyu kana yanga iri pfungwa yagamuchirika yaigona kupatsanugwa ikaitwa zvikamu nezvikamu, chikamu chokutanga chikaita chemakore matatu, panopera makore matatu poongorogwa kuti tava papi vanhu vozofunga kuti tinofanira kuenda mberi nemaelections here kana kuti maelections anga postponewa. But vavariro yedu iko zvino ndeyekuti isu tidzokere kune vakatituma kumasangano edu tivazivise kuti ndiwo mhinduro dzatakawana, uyezve kuti ivo vatipe gwara rokuti tinofanira kupfuura mberi tichienda kupi. Vatungamiri vemakereke edu ari pasi peZimbabwe Heads of Christian Denominations anofanira kuti asangane vagotipa gwara rokuti mundangaro wotogwa uchienda kupi.
Reverend Kenneth Mtata vari parunare kuHarare ne Studio 7.
Vateereri, musakanganwe kuti kutanga nhasi nemuvhuro manheru na 7 PM kusvika musi wechishanu tichange tichizeya nyaya dzezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. Zvirango izvi zvinorevei chaizvo? Zviri kukonzera matambudziko api kunyika? Vakuru ava vakatemerwa zvirango zvaita sei chaizvo? Zvii zvinofanira kuitwa kuti zvirango izvi zvibviswe? Teererai hurukuro dzatinochita nevatungamiri vehurumende vanopikisa, vemasangano akazvimirira oga nemiwo zvizvarwa zveZimbabwe. Musakanganwe kuteerera nyaya yezvirango iyi paStudio 7 patinotema tisina divi ratinorerekera.
Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokushayika kwatafadzwa Hilton Tamangani ari muusungwa. MuDaily News mekare mamiriyoni nemamiriyoni evana muZimbabwe vanonzi vane chirwere chekushaya zvekudya zvinovaka muviri kana kuti malnutrition. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pevarairidzi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanoti vachashanda mazuva maviri pasvondo. MuNewZimbabwe.com makare ine nyaya inoti nzou dzauraya vanhu makumi maviri kubva kutanga kwegore rino. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka seiko paStudio 7 ini journalist smart aendronza kubati kana stereki nekurohwa kunoitwa vanhu nemaporisa kunyanya uyu mutape wenhau iyo yaroho yemanjimanji apa. Izvo zvimwe zvinondibata ende zvinondirwadza zvisinipa hasha. Saka handizivi kuti mutemo muZimbabwe unobvumidza kuti mupurisa anemvumo yekungorova munhu zvaanoda pamadiro kungorova munhu nje. Nekuti isu kunoku South Africa kunoku ndozva kuti mupurisa ka haabvumidzi kurova munhu zvisina kana nereason. Saka ndidzi muZimbabwe mutemo urimo here? Zvinobvumidza kuti mupurisa anokorova munhu pamadiro. Kana kuti ndio mutoma wacho urimoka nguva tiro pagadzirisa ipapo munhu arohwi.
Pamusoro yemakadii zvese toziva kuti hazvisi nyore kuzviita, asi inini Studio 7 toda kuti mutibatsirewo kuti tidemonstrate nyika yega yega ine muZimbabweni akamirira MDC achimirira MDC kuti taneta nayo ZANU-PF. Kana muchitibatsirawo tokumbira kuti mutibatsire kuti tanzwa nenhamo muno munyika dzisiri dzedu.
Aha, mwira tigombore kuzimbabwe tumira mweya tigombore zvavatuma mweya tigombore zvavatumawo mweya tigombore izombada nyasha dzamwari kuti mwari dei wapindira zvakaoma zvingambaita kuti uyamone munangagwa nenjero dzakakwana dzekuti vanhu vari kutambura munyika munyika mune crisis munhu akundotenge ndege inodhure kudaro nemhuri yakwe yekuti ungofambe kuende kubve Harare kusvike kuBulawayo onakirwa achibike makumbo emombe arimo kwati uyamone baba akakwana vanhu achifa muzvipatara umweniwo mubaya zvemuchipatara kuvha reinifomesheni kuti isabuda ko madi enyu machitaure chikonzero chacho chaite kuti wairwara ngedambudziko rei vavanga vakapinde muchipatara kuti ini musaziva nemhosva pakumubata kwamakaita makamuvharira madzikoyo chema chemawo echiti kwaiyo toda kuchemere nyika dziri kunze kuti kwai masanctions abvitwe vanoda kumbostrike akaripi iwo muzimbabwe wacho musikatenderwi kuti vanhu vastrike vachikumbire kodzero dzavo komanaka ndosaka ndati jehovha tuma mweya kuti gomborere zvavatumawo mweya tigomborere zvavatuma mweya
makadi makadi pano pastudio 7 vano mukoma jonga vanokoma tanonoka hwande nevamwe wese vashamarari awa ndinongotaurawo zvangu ndinoitwa simba rashe ndinotaura ndiri kuno South Africa Ferdinand King notaura chokwadi vamunangagwa ngavabude muofisi ngavachisiya basa ZANU-PF hatina chatinotarisira chakanaka chatingaitigwe nezanupf chavakataura kuti zvinhu zvazodai zvazodai zvotadza kuzonaka hatina chatinoda kubva kuZANU-PF yakati kuvhoronga kare hama dzedu dzakawanda dzikafana kuda kweZANU-PF iye haina hatina chakatarisira chakanaka chatinowana kuZANU-PF nekuti vamunangagwa ngavasiye basa ngavasiyire chamisa atonge tione zvimwe zvinhu zvinyowani kwete zvavo zvezanupf zvoda kuuraya nyika ndatenda hangu
makadi makadi pastudio 7 mese ana mukoma jonga kandimire nana Goodwin aramba and the likes nyaya yangu ndeye president wedu vamunangagwa vamunangagwa kudini vaikwanisawo kusiya havo chimutichi nekuti chinenge chavaremera kudini vaikwanisa kutoonawo bhuzi it's useless when we look at our intervention and our vision forward because zvinhu zvachona zvinoda kuti zvioneke vachazoita mafirst class acho ndevapi vachazoita masecond class acho ndevapi kana zvoti munhu akangogara hake saka togara here kuti tiwane mari yacho so it's useless dai vaiona zvavangatiitira nekuti tabaarwadziwa tabaarwadziwa zvedu tinoti tingataura tasi tarwadziwa zvavanoita zvekungotenderera kurussia vaenda kujapan vaenda kunew york brooklyn what hazvibatsiri kana nyika chitambura so deno vaiona zvaangaita kuti taramoshibeta we wish a better life
mangwanani vakanaka vashamari westudio 7 ini ndinoitwa mukoma David Nduna ndiri kutaura ngepamusana pavamadhuku vanongoda kungomiriramirira zvinhu zvisina nemasituro vamadhuku vanoda kuzviedzenga munhu akangwara maningi stereki yavasikanove nesaizi yavo yemabhurugwa ava anokwana masaizi 28 musharuka vamunhu vamadhuku ava havazvioni chavanongofirira kudongoti vana vezimbabwe vangotambura chete chete havazvioni kuti vana munyika vamwe vakamira vakashata so vana Thokozani Kupe vanouya vakuda kurwirira rwirira vakuda kude zvigaro zvekuda kudyidzana nezanupf mukati umu ngavadyidzane nezanupf dzavo kwete kuye kungodo zvekuda kungomirira kuda kuti kwaya ndokutonge mdc muzimbabwe hatifi takatonga anhu achikadzi isusu tingatovapinze muzvigaro zvimwe zvinoita kuti vakadzi vaonawo zvisichisimba vavari imona umomo kwete kuti kwai vaThokozani Kupa vangatungamirira mdc hazviiti havadivi nevanhu vavaThokozani Kupa plus naye iye madhuku ngaasiyana nemhaka dzekuda kukuoni nekumiririzika kuda kuzikwai ndiri gweta hendri muzvinafundo wechii chacho ipapo apapo tatenda mukoma tanonoka hwande
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7
Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana nemasoja matatu vakafa mushure mokurwisana kwakaitika pakati pemauto eIndia nePakistan pamuganhu wenyika mbiri idzi, asi zvinofungidzirwa kuti vakafa vanhu vanopfuura vari kutaurwa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvondo rapera, mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakazivisa kuti musangano weG7 wegore rinouya uchaitirwa pahotera yavo yeTrump National Doral. Izvi zvakashorwa zvikuru neruzhinji rwevanhu kusanganisa vakuru vebato ravo reRepublican Party. Nezuro vaTrump vakanyora paTwitter yavo vachiti musangano uyu hauchazoitirwa pahotera yavo. Vari kupomera mhosva kuvatori venhau neDemocratic Party mukukonzera kuti musangano weG7 usaitirwa pahotera yavo. VaTrump vanoti vaifunga kuti vari kuitira nyika yavo yeAmerica chinhu chikuru pakushandisa hotera yavo kuitira musangano mukuru uyu vasina mari yavanowana pazviri. Matavire nekambo kake tanga wandida kana kuti love first. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Kuhisika tisenda baku.